International News.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 26 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete, kana kuti 551.
Yana Joana, tiri kufara nokuti zviri kunzi vasikana vasunungurwa kunzi vaende kumba vabude kuchikurubi kwavanga vakasungwa. Asi chatiri kunyanya kutsimbidzira isusu ndechekuti vasikana vanga vasingafanirwe kunzi vasungwe in the first place. Vakaita 2 weeks zvamakaona vakangosungwa vari kuchikurubi. Isu chatinoziva kuti vanhu vanoenda kuchikurubi vanhu vanenge vapara mhosva.
Madzimai matatu eMDC anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare redzimhosva rinoti Morgan Richard Tsvangirai House inofanirwa kuva mumaoko eMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe.
Isu tanga tichiti pana mhosva kuna vadilishi nguvaya hurumende wechito pane mhosva yakakomitwa, saka takakavara zvakasimba dare rikati richatipa ruling next week.
Dare redzimhosva rinoti rinoda nguva yekuziya chikumbiro chekuti vadilishi nguvaya vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAmalgamated Rural Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vaObed Masaraure vanosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakakwira nemusi wechina kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete, kana kuti 551. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nemumwe chete, kana kuti 21, vaine chirwere ichi. Vanhu ava vanosvika gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri vakabva kuBotswana, uye munhu mumwe chete akabva kuMozambique. Nezuro wakare hurumende inoti yakaongorora vanhu mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vave zana nemakumi maviri nevasere, kana kuti 128. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu nezana rine gumi nemumwe chete, kana kuti 65,111 vakavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Dare repamusoro nhasi rapa mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaDevson Foroma vatura mutongo wekuti muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende. Vatatu ava vanzwiwo vazvipire kumapurisa katatu pasvondo vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vasataure nevatori venhau kana kuenda pamadande tande esocial media. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vafara nekusunungurwa kwaitwa vatatu ava nedare.
Panyaya yana Joanna Trukufara, nukti zirukunzi vasikana vasunungurwa kunzi vaende kumba, vabude kuchikurubi kwa wangu wakasungwa. Asichu atukunyanyo kutimbizira isusu neche kuti vasikana wangu wasinga fanwe kunzi vasungwe in the first place. Vakaita 2 weeks wa makaona, vakango sungwa vari kuchikurubi. Isichu atinuzi ya kuti vanu vanuenda kuchikurubi, vanu vaningwa para mosha. Ana Joanna havana mosha ya vakapara. Ana Joanna chamunozi ya imi mdeche kuchavaka sunungu, chavaka sungirwa, deche kunzi vaitaroti isu stine nzara, munwesa ane nzara, doja vaka sungirwa. Saka isu kutaroti yoyo, kutaroti ijojo, jo kutaroti vanwane nzara, vanwarufane nzara Muzimbabwe, haisi mosha.
Asi vatiwa havasi kufara nezvatirwa nedare kuti vasataure nevatori venhau pamwe nekuenda paInternet vachiti izvi zvinotyora kodzero dzavo.
You know my conditions, maonero angu akati hume nokutisi chatinoziva pabumbiro remutemo kana kuti constitution munhu akasunungura akasununguka kunzi ataure. Saka kana takuti munhu haabvumirwe kuti ataure tinenge taaomesera munhu. Asi tinogashira. Kana uri mutongo wapiwa nedari tinogashira chikuru ndechekuti vasungwa.
Vatatu ava vanoti vakapambwa vari maoko emapurisa mwedzi wapera vakatochwa ndokuzosiwa vakandwa kubhindura. Asi hurumende inoti haina chainoziva nezvekupambwa nekutochwa kwevatatu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mune imwe nyaya inobata bato reMDC, mutongi wedare reHigh Court vaDeputy Mangota vatura mutongo wekuti MDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe ndiyo ine kodzero dzekuva pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMangota vati hapana magwaro akasvitswa kudare anoratidza kuti MDC Alliance yakapinda rini pamuzinda uyu, uye hapana zvakare magwaro anoratidza kuti MDC T yakabuda rini. VaMangota vatiwo gwaro rakasvitswa kudare nevari kuzviti mumwe wematrustees eHarvest House Private Limited vaIan Makone harina zvinobatika zvakatsanangurwa mariri zvingatambirwe nedare. Munyori muMDC T vaDouglas Mwonzora vati vafara nemutongo waturwa nedare uyu.
Tirikufara zvikuru kuti nhasi kuHigh Court tahwina nyaya yedu yekuti Harvest House imba yeMDCT yakasiwa navatsvangirai, imba yemuzinda webato redu. Saka tirikufara zvikuru kuti takwanisa kuti tapiwa mudhuri uyu, tanzi mudhuri ndewedu, tinokwanisa kushandisa maofisi edu zviri pamutemo. Pane vanhu vakanga vafamba vachitisvipisa vachiti isu takanga tatora tichishandisa mapurisa nemauto, zvaonekwa zviri zvenhema. Zvaonekwa zvakare kuti MDCT inotungamirwa navatsvangirai haida kumbobvira yabuda pamuzinda weHarvest House. Saka ndiroti kumasupporters ese eMDCT, muzinda wenyu uriko, muzinda wenyu hauna kwaunoenda. Kune mbavha dzanga dzauda kutibira muzinda uyu. Mbavha idzi dzakakundwa mukoti, mapepa akaunzwa achizama kutibira headquarters yedu, akanga akaonekwa ari ekunyepa.
Asi Advocate Mahere vati vanotambirawo mutongo uyu kunyange hazvo vati havasi kugutsikana nawo.
Tinogashira asi hatisi kufara nokuti isusu takaenda kumatare, nokuti kumatare ndokwatinoona kuchengetedzwa. Asi tinogashira zviripo, tichanzwa kune magweta edu kuti tozvipa musasei. Ndozvandingataure panguva ino.
Chikwata chamuzvare Kupe chakatora muzinda uyu chichiti ndicho chine kodzero yekuva pamuzinda webato iri zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court. Wakati mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuve mutungamiri weMDC zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Zvichitevera mutongo uyu vamwe vakaita samuzvare Kupe, vaMwonzora, vaElias Mudzuri navaMorgan Komichi vakati vachatevedzera mutongo uyu. Vamwe mubato iri kati havasi kuzoenda kukongresi yekusarudza achatsiva vatsvangirai sezvakaturwa nedare, vachiti vachamisa vakatosarudzwa kare semutungamiriri webato pakongresi yakaitwa kuGweru gore rapera. MDCT yakatara mwedzi waGunyana kuti iite kongresi yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare repamusoro Justice Pisirai Kwenda vati Pane zvakawanzika panyaya yechibvumirano chedrugs SAGL nekambani yehurumende yeNatfarm vachiti zvinoshamisa kuti hurumende iri kunyanyobatikana nenyaya yekuti muzvinabhizimusi amutsa mutauro munyika vaDelish Nguwaya vakanyepera hurumende kuti isaine chibvumirano ichi asi isingashushikane kuti chibvumirano ichi chakaitwa pasingatevedzwe mutemo wekutengwa kwezvinhu weProcurement Act uye pasina Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Justice Kwenda vataura mashoko aya mudare apo vange vari kuongorora nyaya kuti dare ramagistrate rakapa mutongo kwawo here apo rakanyima vanguva ya mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa vanguva ya avo vanomirira muZimbabwe kambani yekuSwitzerland yedrugs vane nyaya mbiri dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yavo yaigadzira mishonga izvo zvakaita kuti hurumende ipinde muzvibvumirano zviviri zve21 million ne40 million emadhora ekuAmerica zvekuti Natfarm iteke mishonga kubva kudrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti dai vanguva yavasina kunyepa hurumende ingadai isina kupinda muzvibvumirano izvi sezvo yaida kushanda nekambani inogadzira mushonga kwete inotenga nekutengesa mishonga zvinoitwa nedrugs. Vatiwo vanguva ya avo vanomirira kambani yePuppy Farmer yekuAlbania vakambotsvaka basa kuhurumende vakatadza kuriwana sezvo kambani iyi yainge isingagadzire mushonga. Vati mushure mekuziva kuti hurumende yaida kushanda nekambani inogadzira mishonga ndipo pavakadzoka zvakare nedrugs ndokunyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga izvo zvakaita kuti vapiwe basa. Asi Justice Kwenda vati chinoshamisa ndechekuti basa iri rinokosha mari yakawanda kudai rakaita pasina kutevedzwa mutemo weProcurement Act nebumbiro remutemo wenyika. Vati zviri pachena kuti zvisinei nekuti vanguva yavakanyepa mutemo wokutenga hauna kutevedzwa uye ndiyo nyaya yakakosha apa. Vati zviri pachena kuti pane zviri kuvanzwa nehurumende panyaya iyi. Vachuchusi vaudza dare kuti zvekuti zvakaitwa pasina kutevedzwa mutemo ndizvo zvakaita kuti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nevamwe vakuru vakuru vatatu vekambani yeNatfarm vanoti amai Nancy Sifeku, vaCharles Mwaramba navaRoland Mulalazi vasungwe panyaya iyi. Rimwe remagweta vanguva yavatafadzwa hungwe vaudza dare kuti nyaya yekuti mutemo wekutenga zvinhu hauna kutevedzwa handizvo zvinganyimise mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti haraive basa ravo kuita izvi. Vatisa muzvina bhizimisi chavo kutsvaga basa uye havashandi muhurumende zvokuti vangazive kuti chinofanira kuitwa chii pakutenga zvinhu. Rimwe remagweta avo vaAshley Mugia vati hapana chingaite kuti vanguva yavatize munyika kuti vasatongwa nekuti hapana mhosva yavakapara.
Vanomirira hurumende vanovana muchuchisi vanga vachiramba ivo kuti vadhilishi vatongwe vachibva kumba. Nyaya yanga iripo ndeyekuti isu tanga tichiti mhosva iyi haina ku hapana mhosva kuna vaDelish Nguwaya. Hurumende wochitiwo pane mhosva yakakomitwa. Saka takakavara zvakasimba dare rikati richatipa ruling next week.
Asi mumwe wavachuchusi panyaya iyi vaLancelot Musokoti vaudza dare kuti kana vakabatwa nemhosva vanguva yavanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba nekudaro pane mukana mukuru wokuti vanogona kutiza munyika. Justice Kwenda vati vanoda nguva yekumboziva nyaya iyi vasati vapa mutongo wavo uye vati vachaita izvi musi wechitatu chinouya usati wasvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Mutum Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuratidzira kwakaitwa nenhengo dzavo kumasvingo nemusi wemuvhuro dzichida kuti hurumende idzipe mihoro yadzo nemari yekuAmerica. VaMasaraure vanonzi vashevedzwa mangwanani nemapurisa edivi reLaw and Order vachinzi vanoda kubvunzurudzwa nezvekuratidzira uku, asi vanonzi pavasvika pakamba yemapurisa eHarare Central Police Station wavana vakamirirwa nemapurisa ekumasvingo ayo abva angovatora ndokuenda navo. Munyori musangano reATUZ vaRobson Chere avambobvunzurudzwawo nemapurisa vanoti vaMasaraure vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kwakare kumasvingo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachere.
Chokwadi, panguva ino vaMasaraure vari mukati meusungwa uye vari kumasvingo vari mukati memaoko emapurisa. Nhasi makuseni vadanwa neLaw and Order yepaHarare Central Police Station vachinziva nemibvunzo yavanofanira kupindura. Tikavaperekedza, ini ndanga ndiri mumwe wavaperekedza kuenda kuLaw and Order. Tasvika kuLaw and Order tashamisika, tonzwa kuti vaMasaraure vatova musungwa. Saka panga pane mamwe mapurisa anga aripo abva kumasvingo anga akavamirira. Ndo zvekare mapurisa abva avatakura vakati vane mhosva yavakaita inoenderana nekuratidzira kwakaitwa kumasvingo nenhengo dzedu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzichiratidzira nenyaya yemuhoro. Saka vatakurwa vakaendeswa kumasvingo munguva ino vari mumaoko emapurisa akumasvingo.
Saka ivo vaMasaraure vari kuti pamhosva yavari kupomerwa iyi.
Sezvatinogara chitaura kuti bumbiro redu remutemo rinopa mvumo kuvashandi kana masangano anomirira vashandi kunge vachipinda mumigwagwa vachiratidzira nekunyunyuta panyaya yemashandiro yavo, nyaya yemuhoro. Izvi zviri musection 59 yebumbiro remutemo remuZimbabwe. Saka vaMasaraure havasi kubvumirana nemhosva yavari kupiwa. Isu wose sangano rinomirira varayiridzi hatisi kubvumirana nemhosva iri kupiwa vaMasaraure panguva yakadai, nekuti vanga vachishandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Saka havafanenge vachimbunyikidzwa kana kuti vachisungwa. Kusungwa kwavaitwa nekumbunyikidzwa kutotyora mutemo uri mubumbiro redu remunyika yeZimbabwe.
Saka ivo vaMasaraure vanotarisirwa kumira pamberi pedare riini?
Sekutaura kwataita nebweta ravo rekuamirira vari kuti mangwana ndopa vachange vachipinda mudare redzimhosva.
Avanga vari munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muMyanmar nemuThailand vanoti vakaparadza zvinodhaka zvinokosha mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica izvo zvavakabata. Mashoko aya aburiswa pakucherechedza zuva rekurwisa kutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Vanhu vatatu vafa nhasi mushure mekurwiswa nemapanga muguta reGlasgow kuScotland. Mapurisa emunyika iyi anoti munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye auraya vanhu vatatu afa mushure mekupfurwa nemapurisa, uye mupurisa mumwe chete apfurwawo muchiitiko ichi. Dzimwe nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo dzinoti mapurisa ari kuvhiringidza mabasa adzo kunyanya ekurwisa chirwere chaCovid-19 sezvo mapurisa ari kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunyange hazvo vaine tsamba dzinodiwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yesangano ravana chipanga mazano remasvingo Center for Research and Development vaBrighton Ramusi vanoti vari kushamisika zvikuru kuti svondo rino mapurisa ari kudya marasha achivarambidza kuenda kumabasa kunyange hazvo vane matsamba sezvinodiwa nemutemo weNational Lockdown.
Tiri kushungurudzika zvikuru maererano nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa kana tichienda kumabasa emacivic societies. Mapurisa ari kutidzosa kuti hamusikwanisa kuenda kunoshanda kunyangwe tiine matsamba akatodhindwa kumapurisa ikoko, uye akadhindiwa nemasangano edu atinoshandira. Tine mabasa akasiyana-siyana tiri kuita kusanganisira amwe anechekuita nedenda iri kuzama kuabsorba mashocks akakonzerwa kudisturbwa kweraramo yevechidoko kudisturbwa kweraramo yemadzimai mabato yavo yemaoko. Isusi sangano remakrad tiriku tine program yatinayo yekupu revive magarden yekuzama kusumudzira mumadzimai
vanoona nezvekufamba kwamabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanaye mazorodzi vanotiwo zviri kuitwa nemapurisa izvi zviri kutyora kodzero dzavo.
Musondorino tinoona kuti mapurisa ari kushungurudza avo vari kupinda mudhorobheni vachida kundoshanda mabasa akasiyana siyana. Tiri kuona kuti vari kubvunza tsamba, asi mukubvunza tsamba uchibudisa tsamba yaemployer kana kuti ubudisa tsamba yamunhu waunoshandira akakunyorera tsamba, tsamba idzodzo dziri kutorwa dzimwe dziri kudamburwa vamwe vari kunzi vadzokere kudzimba dzavo.
Apawo vemasangano akazvimirira vari kuchema-chema vatori venhau munyika vari kusanganawo nedambudziko rakadai. Sangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ riri kushoropodza zvikuru kuru kwakaita vatori venhau vaviri nemauto muHarare vaLeopard Munende naMunashe Chakodza apo vaibva kubasa nemusi wechitatu. Munyori mukuru weZUJ vaFoster Dongozi vanoti vatori venhau havafaniri kubatwa nenzira yakadai apo vanenge vachiita basa ravo rakakosha rekuzivisa vanhu zviri kuitika munyika pamwe nepasi rose. Mutevedzeri wesachigaro wemasangano akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations kauti Nango muMasvingo muzvare Joyce Mungu vashora zvikuru kushungurudzwa kwekuitwa nhengo dzavo pamwe nevatori venhau vachiti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika kumashure muhondo yekurwisa chirwere checovid-19. Mukuru wemapurisa mudunhu reMasvingo Assistant Commissioner Tinaye Nyazema vange vasiri kubatika panhare nemuhofisi mavo kuti vatipe divi ravo. Ukuwo mutauriri wemapurisa Masvingo Chief Inspector Charity Mazula varamba kutaura neStudio 7 vachitibate vakuru vavo. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Masangano masere anomirira varayiridzi anoti haasi kuzotambira urongwa hwakaparurwa nezuro nehurumende hwekufirita zvikoro senzira yekuuraya utachiwana hunokonzera COVID-19 segadziriro yekunyorwa kwebvunzo dzemuna chikumi dzeordinary level neadvanced level idzo dzinotarisirwa kutanga kunyorwa musi wa30 mwedzi uno uyewo kuvhurwa kwezvikoro zvose mukupera kwemwedzi unouya. Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Munangagwa ndoe vaitungamira urongwa uhu hwekufirita muzvikoro uhwo hwakaitwa kwasara zuva rimwe chete pamutongo wedare repamusoro hwakatorwa svondo rapera hwekuti hurumende inge yagadzirira sezvinodiwa neWorld Health Organization kuti bvunzo idzi dzinyorwe kukundikana kwayo dzoendeswa mberi. Mutungamiri werimwe remasangano akaendesa hurumende kumatare reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr Takawafira Joe vanoti semasangano havasi kuzotambira danho rehurumende iri iro vanoti kuda kubata vanhu kumeso chete pasina zvinoitika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho ratorwa nehurumende rokunyepedzera kuti yatora danho rokufita muzvikoro kutamba namadhaka pasina mvura zvinhu zvakaitwa inonzi pachirungu grandstanding, asi zvinhu zvinonyadzisa kuti hurumende inotoda kutoshandisawo nomudzimai wemutungamiriri wenyika Mai Munangagwa kuita zvinhu zvokubata vanhu kumeso. Asi patasvika sevanhu vavatungamiri vanotungamirira varayiridzi hatinganyeperwi zvakadaro. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva unorwara, chinoziva varayiridzi kuti zvinotaura nehurumende izvi hazviiti.
Asi hamuone here vachipedza kuita izvi bvunzo zvisati dzanyorwa svondo rinouya?
Hurumende haina kapasiti yokufilta zvikoro nokuti vakatotaurira zvimwe zvakawanda zvikoro zviri kushandiswa izvezvi semaquarantine center kuti vatsvage kumwe kwokunonyorera sekumaprimary schools. Saka zvinotoratidza kuti hurumende yarasa gwara, yasiya zvinoexpectwa navanhu kuti iyo inge iri mberi kuti ifilte zvikoro.
Imiwo semasangano evarayiridzi makashandwa nemi here paurongwa ihwohwo?
Isu semasangano varayiridzi hatina kumboiswa mukomiti dzevadzidzisi kana kuti mutask force kuti tione kuti zvinhu zviri kuenda zvakadini nokuti vanoziva kuti tinomira pachokwadi hatikwanisi kubata vanhu kumeso. Saka na zvina hapasati pa one task force chiripo kungonyeperana ma newspaper nomuma TV isu hatikwanisi kunyepera varuzhinji weZimbabwe uye zvekuisa upenyu hwarairidzi nevana vechikoro panjodzi.
Saka kana muchiti hamusi kugutsikana negadziriro yatangwa nehurumende iyi, matanho apa hamuri kutora?
Isu semasangano avarairidzi tiri 8 tazvipira kuti tirambe tiri united. Nhasi tiri kutoenda kukoti kunoudza koti kuti hurumende hapana zvayati yaita kubva musi watakaenda kukoti. Uyezve savarairidzi tazvipira kuti hatikwanisi kunge tizoenda kuinvigilation kana zvatinofungidzira kuti zvingadziridza varairidzi dzisina kusa muzvikoro.
Ava vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Sei kwamuri mese ndudango pao zvangu ko advise ko hama dzedu dziri South Africa, please hama we chero tatambura sei zviri nanditsvage zvimwe yedi zvekuita, musaita zvekuba izvi. Ndine umwe murume anogara kauti andingati aigara kuno kwandiri kugara kuferinaheng, murume uyu anoita zvekuba. Saka akamboba kekutanga aba makeboy abe kekutanga kudaro ndobva avharirwa for about I think 4 years. Ndobva abuda ndokupama futi kuba zvinhu zvaakamuitira wakamboita iyo. Ezvino akanzi 30 years hama waimbondudzaiwo apa ane vana. Vana vorarama sei muSouth Africa?
Makadini makadini mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Lafmo Mashava, ndiri pano paJoburg. Ndinoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe neavo vane chivimbo chekuti MDC iparare. MDC haifi yakaparara, MDC ngevanhu, MDC yakavhoterwa ngevanhu. Zvese zviri kutaurwa zvevari kuti hanzi yaparara chiichi chamisa wadini, chamisa ngevevanhu, chamisa wakashanda natsvangirai. Vana kupe izvizvi ngezvekutambudzika izvi, ngezvekutambudzika hazviteedzerwi, hakuna kwazvinosvika izvi.
Munofara here vanhu vaMwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Gara mumba iwe, keza maoko iwe. This is my titi, ubaba titi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa uori unonzi huri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzimai matatu eMDC anoti akatoshwa rumaoko emapurisa apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare redzimhosva rinoti Morgan Richard Tsvangirai House inofanirwa kuva maoko eMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Dare redzimhosva rinoti rinoda nguva yekuziya chikumbiro chekuti vaDelish Ngwaya vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vanosungwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ive inesu zvakare mangwana. Kana mchida kututumira samba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Mwenu kwa nisuo kunzuwa na uzedu pa www.voashona.com. Ine dini jonga kande miri, ndirimu Washington DC, ndichidi murare shakanaka vatereri.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mgela ngenjabulo enkulu u Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 inhlangula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million.
Etu Consul General zakhulumisana laye la ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine olwasemzini khona apha kule South Africa ukuthi kwenzele ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye wakuvuma lokho.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa bathi lokhu bekhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe igciwane le COVID-19. Bengakasuki kulelozwe.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name. Ibizo lami nguNokufeza Vuyelwe Thongweni. Ngaphakathi nge-14 Mhlabele Church and of course the school at Dominican Convent Bulawayo. Professionally ngasemqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje. Silomculi wakoBulawayo ocula umdumo wengoma zokholo uNokufeza Vuyelwe Thongweni. Odume ngelithi Vuyo Brown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abangamashumi amabili lanye 21 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga langolwesine. Laba bantu ngabanye babagcinwe endaweni zama quarantine centers abangene elizweni bevela emazweni angomakhelwane abalisa kwele South Africa, Mozambique, le Botswana. Lokhu kuhle kwakhuphula inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi phose ayisithupha 59. Asebebulewe yiso labo lokhe beyisithupha. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 64,520. Emhlabeni jikelele abatholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 492,552. Abasinde kulumkhuhlane beyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,276,705. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le Africa asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 337,315. Labulala inkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,863. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 161,254. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abalegciwane le-COVID-19 lilokhu likhuphuka elizweni ikakhulu libangelwa yilabo abavela kwele South Africa. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ilokhu ikhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe leli gciwane bengakasuki kulelozwe. Umnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo walenhlanganiso uthi sebekhweze lesi sicelo esigodlweni someli weZimbabwe kwele South Africa Lapo isipata mandla zika hulumende, uconsular general athembise kuba bazacubungula lolu daba. Asizweni uMnumzana Sibanda esiqhasisela okuningi ngalolu daba.
Ngemva kokunanzelela ukuthi abantu abaningi ababanjwa belale gciwane okuthiwa yi-COVID-19 ma befika ekhaya ngabantu abasuka lapha eSouth Africa, sakhulumisana layo i-consulate, u-consul general sakhulumisana laye ukuthi kumele kube le ndlela ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya, ukwenzela ukuthi abalalo leligciwane bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine ngolwasemzini khona apha kwele South Africa, ukuthi kwenzela ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho, kodwa lathi kuyasimangaza ukuthi lokho sithola impiko yokuthi-ke abantu abaningi ekhaya abalalo leli gciwane ngabantu abasuka ngapha kwele South Africa. Asikwazi ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe kumbe i-embassy yaseZimbabwe abantu abasuka lapha ingabahloli ukuthi balalo leli gciwane.
Siyabona ukuthi abanye abavela khona ngapha kwele South Africa besiya eZimbabwe bayabaleka endaweni lapho abalondolozwa khona besahlolwa okuthiwa ngama-quarantine centers. Bathola yini lolu lwazi bengakayi eZimbabwe ukuthi ngempela bazahlolwa ukwenzela ukuthi bazilungiselele bengabaleki?
Abantu bayabaleka lapha abahleli khona ngoba sithola impiko yokuthi abantu kabahlalanga ngendlela eyiyo, abaphathekanga kuhle. Emalangeni adlulileyo sike sakhulumisana lomunye osemaswingo owasuka lapha eSouth Africa ohlezi khona, othi yena baphomi kufakwa behlanganiswe ukudla kuyashota, kanti futhi le ndaba leyokuthiwa yi-social distancing ayikho, bahlala bebaneki okwenza ukuthi kube lula ukuthi umkhuhlane ombe igciwane leli bathelelane. So ukungahlali kahle endaweni lapho abafakwe khona yikho okwenza ukuthi babaleke beze bethi bona kungcono ukuthi bayezihlalela emakhaya abo. Siyanxusa-ke uhulumeni waseZimbabwe ukuthi kumele aphathe abantu ngendlela efanele laba abahlele ku-quarantine ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki usiya phambili.
Lizalandelela yini ukuhulumende weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ukubona ukuthi isicelo senu uzasihlolisisa?
Well, ambona ukuthi sizaphinda sibuye silandelane futhi lo consul general, ngoba uhlupho lwethu ngolwethu sonke. Bona njengama authorities kumele labo babe worried, kuyabe sekungani thina sithi ba report kithi, thina sasifaka umbono ukuthi yikhona lokho esikubona kumele kwenzakale sikucabangayo. Nxa bona bekubona ngenye indlela kunzima ukuthi thina singathini. Ngiyabonga.
Lo uMnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uxoxe lo sithandekileyo mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele, la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okhokela inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni uMnumzana Obed Masaraure ubotshiwe eHarare lamhlanje wasiwa edolobheni leMashringo. UMasaraure usiwe kulelo dolobho ukuze ayethonisiswa khona ngale ngoba kulapho ababalisi benhlanganiso yakhe e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abatshengisele khona ngumvulo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubotshwa kukaMasaraure kuzangesikhathi uhulumende esethethwa umlando wephula amalungelo kaZulu ngokwehluleka ukupha abantu indingeko zabo empilweni ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokulwisana le-COVID-19 lokwethusela labo abatshengiselayo. Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Nation Mudzitirwa uchasisa ngokubotshwa komkhokheli wenhlanganiso yakhe.
Umkhokheli wehlanganiso yethu umnumzana Obet Masaraure ubotshwe namhla ngabe law and order Harare bagcine bemtransfer bemkhambisa eMasvingo Central Police Station mayelana ngendaba yokutshengisela okwayenzakala mhla ka 22 June. Kodwa into leyi ayisiphathi kahle njengenhlanganiso njengesisebenzi ngoba yilungelo lethu elokuthi sitshengisele.
Igqwetha likaMasaraure umnumzana Tunderai Bhatasara uthi kakukabi sobala ukuba icala alethethwayo yiliphi esithi bambophele ukubuthanisa abantu okungekho emthethweni. Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi lesi sehlakalo siveza sobala ukuba uhulumende weZimbabwe akahloniphi amalungelo kaZulu.
United Nations bayaqamba ke amanga bethi baya reforma baya chinja ke ukwenza ka ukwenza kwawo but asikuboni phela ukwenza kwabo. I report kaMonhlate ke eyathi bangaze bakhahlameza abantu, bangaze badukula abantu, bangaze batshaya abantu, bangaze babopha abantu abangalacala. Kodwa sibona ke lokho beqhubekela phambili besenza into efanayo. Ngesikhathi sikaMgabe ke sasikhangelane lamapholisa, okwamanje ke sikhangelane lamasosha agqoke ezamapholisa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition, yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zezisebenzi kunokulwisana nalazo.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition siyabona ukuthi i-operating environment lapha eZimbabwe yama-CSOs lamanye ama-non-governmental organizations iyalaloke isiringa day in day out. Uhulumende lo okhona kathesi ozithi yena i-new dispensation sehlukuluza amalungelo abantu, sehlukuluza njalo amalungelo ama-institutions azimeleleyo wodwa njengama-CSOs.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Ponya athi yehlule njengoba bengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini eye-WhatsApp. Ababalisi be-ATUZ bangene ezitaladeni zeMasvingo ngomvulo betshengisela besola umumo oselizweni njalo befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lwenkohlakalo eZimbabwe osoluphazamisa intuthuko yezomnotho welizwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Aba mabandla ezombusazwe aphikisayo ezweni aveza imibono yawo ngodubo lwamanzi olwehlele idolobho lakobulawayo. Bonke abamabandla la bayamsola umunisipala wakobulawayo kanye lohulumende ngodubo lwamanzi angcolileyo asebangele ukulahlekelwa yimiphefumulo kwabambalwa lokubanjwa ngumkhuhlane wesihudo bethi kulobuchapha obenziwayo lapha. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Labantu asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga. Kulabedlula abangamakhulu ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo, abanye begula besezindlini. Lokhu yikho okwenze abamabandla ezombusazwe aphikisayo amsole uhulumende lomansipala ukuthi abangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ukubulawa kwabantu ngesihudo esibangelwa ngamanzi kuyaqala edolobheni leli elaziwa ngokuhlanzeka ezweni lonke.
Indaba yamanzi isiphathisa esizobuhlungu kakhulu kwabulawayo ukubana kube lento efana laleyi ukuthi councillors ayekele abantu benatha amanzi angcolileyo abathale rusi. But thina sicabangela ukuthi ukhansili asiloqiniso ngoba emalangeni basitshele bathi amanzi akukame soweja aselungelwe ukunathwa ngabantu basebenzisa. Khonapho uma beqeda ukukhuluma khona ukuseka abantu sebesifa bebulawa ngamanzi kuthiwa amanzi alingcolile ale rusti. So asilashuwa lokuthi into abasitshela yona ukuthi irusti liqiniso kumbe kungamanga. So hayi, ukhansili kazama ukulungisa indaba yakhe lamakhansili wona lawo ayiwa khona akhethwayo.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngohlupho lwamanzi osolule minyaka ukhansili lohulumende benyathela ndawonye.
Asijabuli ngohlupho lwamanzi osoluthethe iminyaka lungalungiswa nguhulumende weZimbabwe kunye lekhansili ekhona kathesi kakhulu ekhokhelwa yi-MDC esosinanzela ukuthi sokuze kwabulalisa abantu abangafika i-9 kodwa uhulumende kakaphumile sisombulu kwesingenza ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo luphele.
Umabhalane weZimbabwe Communist Party kobulawayo umnumzana Bekithemba Lubambo uthi izakhamizi azisuthiseki ngendlela ikhansili ebaphatha ngayo.
Izakhamizi ziveze ukungasuthiseki ngendlela ikhansili ebaphethe ngayo. Bathi bona loba abagulayo bebeselatshwa kungelambadala, abalahlekelweyo abancediswanga ngalutho. Bathi bona kuyinhlamba ukuthi ikhansili ithi imigqomo yabo yiyo elamagciwane amanzi abo aklini.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirotsa usole uhulumende ethi usevale ikhansili ukukhuluma ngodubo lwamanzi.
Into ekhona bekumele uhulumende engavali i-press conference kaMayor uSolomon Gunyi ngoba kuthangi sihambe emhlahlandela sifuna ukuzwa ukuthi kuhamba njani eluveni. Kodwa saye kuzwa ukuthi uhulumende sevale i-press conference Mayor. Njalo nxa sikhangela i-chronicle iphepha likahulumende lisitshela ukuthi ama-results are inconclusive kusitsho ukuthi ngabalayo impendulo.
UTan Clark wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lwamanzi lokubhubha kwabantu kuleli dolobho. Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi eHarare ngolwesibili, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uvumile ukuba ngempela kobulawayo kulodubo nanku sokufe abantu abayisifica munwemunye. Uqhubeke unkosikazi Mutswangwa ethi yikho bethethe inyathelo lokunikeza umanisipala wakobulawayo izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola i-7.4 million. Le yimali athe izasetshenziswa ukwemba imigodi yamanzi esengeza kuleyo ayipha izinwa ngenyanga edluleyo ukuthi ilungise imigodi yamanzi efileyo enyama yendlovu. Kulandela ukuqhamuka kwesihudo kobulawayo, uhulumende usebumbe iqula elihlola ngalo umkhuhlane kobulawayo kanye lokusungula indawo ezine edolobheni zokwelapha isihudo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Ama Amabhizimusi amaningi aqhubeka engemukeli imali yohlobo lwama-bond notes. Lanxa uhulumende esithi limali lokhu isebenza, lokhu sokubangele ukubana benhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association, bagcine besithi abasoze basebenze labezitolo abangafuni ukwamukela ama-bond notes. Uhulumende uthi ngokuya kwesikhathi ama-bond notes azasuswa, kusale alotshwe Zimbabwe dollar. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi uZulu kasamthembi uhulumende, yikho engasela qiniso ngama-bond note.
Okwenzakalayo ukuthi abantu bakupanic mode, njalo exchange rate le ukuthi i-bond note lihambela kwenziwa i-auction, kwenze kwawisa i-value yemali. So abantu sebesesaba ukuthi uyasala uthwele amaphepha ungabona, so yikho kwenza abantu bangasathembi imali le, akusela akula confidence, abala confidence kumali le eZimbabwe. So kutsho ukuthi nje khonokhani kwakukhulunywe nguminister of finance ukuthi i-bond note kale hambe ngoba li-bad money that drives away out good money. So yikho kwenzakalayo, abantu abasalifuni i-bond note. Kanti njalo futhi ungalithwala uyakuthwela umquba ongala value, uyazithola usithwele isikhwama usindwa, kodwa imali yangkhona ingathengi lutho, ingathengi lona ichukele.
Yona imali emabhanga itholakala njani? Itholakala lula na kumbe kulokho kufana?
Eqinisweni imali ayitholakali. Ngibona abantu belayinile, ubone umuntu ephumethwele i-500 bond, i-200 bond engathengi lutho. Nje i-200 bond ithengi 2 kg yechukela kuphela. So yikho abantu ababe kulayinela. Kati kahle ikukhanya ngani nje abantu okuzama ukuthi kugqugquzelwe abantu ukuthi basebenzise i-digital money, ngoba i-hard cash vele ivele yona iyinkinga, iyahlupha kayitholakali. Manje abantu bakutshela ukuthi bona emchoveni bagada ngayo kumazubukho lawa bagada ngayo naleyo imali i-hard currency. Kanti njalo nje abaningi nje abethu asasebenzisi vele, la ngisakhumbula ukuthi ngakancana nini kuyela ine-banking dingi cash. Kodwa-ke kuluhlupho ebantwini abadala lebantwini abasemakhaya. Kanti njalo futhi into ziyasuka zidule nxa uzithenga nge-digital money yaleyo i-cash lokuswayipha. Uzathola ukuthi intengo yakhona kayifanani, kuyasuka kudule, bese kufosa ukuthi abantu batshone belayini lemabhenki bedinga imali yangkhona engekhoyo.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula ezomnotho. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wakobulawayo ocula umdumo ocolekileyo wengoma zokholo unokufeza Vuyo Lethu Ngwenya, yena ke odume ngegama lokuthi Vuyo Brown. Asizweni lapha ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ukhuluma ngabaculi bomdumo wengoma zokholo abadumileke kobulawayo, igama lokuthi Vuyo Brown aliswelakali, nguye ke esikwethiselayo ke namhlanje.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name, ibizo lami nginokufeza Vuyo Lethu Ngwenya. Ngaphakathi ngine-14 ngihlabele church and of course the school at Dominican Convent kobulawayo. Professionally ngasemqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula. First single yami ngarelease ngo 2016.
Wakuthanda esemncane uVuyo Brown ecula esikolo lapha ekhuthazwa ukuthi anamathelane namabhuku ngabazali bakhe.
bona abazali bami ngama academics umfundisi wami wangikhuthaza ukuthi this is something you can do professionally so ikho kwangiphusha ukuthi ngikase ukwenza inspired me and people engangibabona whose music I would love and just listen to their stories and hear ukuthi bona bafika njani khona phana inspired me as well. Producer wami was Percy Mativenga by Nguyen Sebenzalayo. Besides the band yami that I just do Nguyen Sebenzalayo kuma shows.
Nanxa waqala ukucula ezingeni eliphezulu ngomnyaka 2016, ucindezele idlade lakhe elitsha eminyakeni emibili edlulileyo uvuyo.
I-first album yomngakhipha 2018, Grace Fulfilled. And yenza kuhle sibili according to ufuna kwami. Ngafaka ama genres achiyeneyo giyo and lama languages achiyeneyo so abantu you know babethatha abakuthandayo so everyone had a song ababeyithanda from it. Ngifuna wena ngidinga wena. It did well nationwide. It even played out of the country and I was really happy ngako konoko.
Umculo kaVuyo uyatholakala kweZimbabwe langaphandle kwelizwe.
Grace Fulfilled ECD is what I really ask gallery kumculo khona and also a video is the 9th Avenue and Robert Mugabe Way. You can also purchase the music yangkhona ama online stores wonke. Vuyo Brown, Grace Fulfilled, Tulawazi, the praise song, yatholakala khona phana. If you just type Vuyo Brown, so tholakala.
Akubatsheleke ukuthi bengaxhumana nawe njani ungakahambi mangwenya.
Ngiyabonga as umhlabeleli for support and ukuthenga imusic. Rezulu Tulawazi is showing on YouTube at Easy. It's showing on different channels. It's being heard on my radios. Njalo senjabulisa kakhulu ngoba, you know, siyasebenza. Social media handles are me Facebook, I'm Vuyo Brown ZW, Twitter, Vuyo Brown ZW, Instagram, Vuyo Brown ZW. He died for you.
Yiwo umculo othoba inhliziyo, umculo wengoma ezithintayo ezokholo, okuwumculo ophekwe kamnandi nguVuyo Brown. Besikwetiselayo ke namhlanje kuhlelo woza Woza Friday. Impela sonto emnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Oh,
bakwethu isikhathi yasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa asingeke ehlukane kothi isikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inani lasebefunyanwe bele coronavirus eZimbabwe seliqonge laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.